Vana mukoti vekanzuru yeHarare ava vari kupomerwa mhosva yekupeshedzera vamwe kuti vasaenda kubasa mukuramwa mabasa kwakatanga musi wa4 Mbudzi. Iko zvino vashandi vakawanda vasi kuenda kumabasa vachiti havana mari dzacho. Mumatsamba ekumiswa basa vawana, kanzuru inoti yavamisa basa kwemazuva 30 asi vachiwana mihoro yavo kuti vaongorore kuti vane chekuita nekusauya kubasa kwana mukoti vekanzuru ava. Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union vaSimbarashe James Tafire Nyika vati vatambira kumiswa kwavo basa vachipomera kanzuru mhosva yekutyityidzira vanomirira kodzero dzevashandi.
Executive yakapihwa masuspension letters ekuti havachafanira kunge vachioneka pamakanzuru premises. Tinozvitambira nekuti ndohunhu hwamakabvira kare muchiita kuti ataura munodzinga.
Vatafire Nyika vati zvino vakatyamadza kuti vangapomerwa mhosva yekunyengera vamwe washandi vachiti kusakwana kwemari dzemuhoro ndiko kunosunda mushandi wega wega kuti ade kuwedzerwa mari.
Tandoda kutaura kumacity fathers ndechekuti munhu haudzwe kunzi une nzara. Munhu anoona nzara yemumba make, hapana chati chachinja. Ende nanhasi tongoda kukurudzira kuti kanzuru ngaingopa manesi mari inokwana inoita kuti vakwanise kubhadhara maschool fees avo.
Mumwe zveamiswa basa amai yeukainyamunga vanova Nyamukuta vaudza Studio 7 kuti mihoro yavo haina zvaichaita nekuda kwekukwira kuri kuita zvino zuva nezuva. Amai Nyamunga vakurudzira kanzuru kuti ite hurukuro navo.
$900 as a basic salary ndiyo yaitambirwa. Iye zvino zvinhu zvachinja zvakanyanya muZimbabwe. Hapana asiri kuzviziva, hapana asiri kuona zviri kuitika. Zvachinja kanopetwa kwana ka16 kana ka17. Isusu tingoramba tichingotambira mari iyoyo. Manesi arongonziramba uchitambira mari iyoyo, apa kubasa chaiko chekudya unenge usina. Ipapo tinongoti kuna employer vedu, vedue, onaiwo zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Inzwaiwo zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Itai madialogues nevanhu. Vashandi, vanhu. Mushandirwi. Munhu.
Mabharani mukuru wekanzuru vahosaya Chisango vaudza Studio 7 kuti vambomisa basa nhengo dzeZimbabwe Urban and Rural Councils Workers Union idzi vachiti vashandi ava havana kutevedzera nzira dzinotarisirwa pakuramwa mabasa.
Ishu yanga iripo ndeyekuti madisciplinary issues atiri kutora. Tine yatinoita collective bargaining exercise musito Harare yekuti vashandi vane vamiririri vavo vari registered. Isusu wose asa employer tinonosangana navo kuimplement council kana vaine zvichemo. Saka ava vanhu vanosuspendwa nyaya yekuti havana kutevera procedure yekuhandlwa kwemaissues avo. Because patime imwe chete iyoyo isiri kunegoshera nevamiriri vevashandi vari registered. Ava isusu havasi registered hativazivi, but influence yavo nemathreatenings avanga vachiita kune vamwe ndoaita kuti tivasuspend.
Kuramwa mabasa kwevakoti vekanzuru kwakauya panguva iyo vana chiremba kuzvipatura zvehurumende vasiri kuendawo kumabasa, izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kutyora kodzero dzevarwere zvakanyanya. Zvipatara zvekanzuru ndizvo zvinotanga kuona varwere vasati vaenda kuzvipatura zvikuru zvakaita sePari reNyatwa neHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.